ngo zino tiri mu mashingo kutanga makufene yoana ikubva mashingo mu Eben takananga ku Zaka district vatiri kundoona nzvimbo dzose dzakaafekitwa necyclone saka tiri kuda kuti tizvionere tiri gurupu reparlamendi riri kufamba kundoona nzvimbo idzodzo kuti dzakaafekitwa zvakadini nekuti so far tiri kutaura zvakanyanyisa nezvechimanimani nechipinge asi kune nzvimbo dziri muzaka dziri muchiredzi dziri gutu dziri dikita dzakaafekitwawo saka as I said kuti kubva makuseni evana tichaenda kuzaka tabva kuzaka topfuurira tosvika mubichita tondoona nzvimbo dzemubichita tabva imomo toenda kwagutu tondoona nzvimbo dzakaafekitwa magutu imomo tingetinge topedza zuva ramangwani racho then china makuseni seni tomukira kuenda kuchiredzi tondoona zvakare nzvimbo dzakaafekitwa dzechiredzi tapedza ipapo todzokera hedu kuHarare asi tenge taane ruzivo ende kuona mira akaita nzvimbo dzake dziko dzakafe zvakadini separamendi tozogona kutaura kuti neexperiensi yatai tasangana nayo.
Saka chinangwa chenyapa ndechekuti muzoita sei kana madzokera kudare reparamendi.
Isu separamendi tinoita oversight yeexecutive tinozviziva kuti as we speak now the executive is like minister of local government and housing nanyange maministries akawanda vari kubatsirana kuweka on the impact ekaitika yecyclone saka isusu as a body ita oversight over the executive hatigoni kuita oversight on things that we have not seen kuda kuti tione kuti damage yakaitwa yakamira sei so that katava kupusha marespective ministries inge tichivapusha tichiita oversight tichito kuona kuti zvinhu zviri kufamba here vanhu vari kuwana chikafu here marodzi ari kuvakwa here dzimba dzakapwanywa dziri kuvakwa here so that at least thing it means that we have to go on before and after so that can also manage the time because it's either within time kana kuti pane galaxy tikange karipo so that's why we are here so that we can see for ourselves before much development has been done.
Asika vamwe vari kuchema vakomiti kuti mari inopiwa kuCPU haisi kukwana zvachose nekudaro pakaitika matambudziko akadai zvinhu zvimwe chete zvinoramba zvichiitika vanhu vachirasikirwa neupenyu.
Yes, vanhu vanofanira kuchema and isusu savamiriri vavo tinofanira kungevose tichimeka sure zvinhu zvinoitwa zvakakwana kune adequate mari inoendesa kumaactivities iwavo people are taking care of vakakuvara vari kurapiwa and vakafa vari kupuwa different burial and all these things kuda kuti zvinhu zvipike isusu ezimbabwe parliament ndobasa redu iroro rokumirira vanhu vanhu vakatisarudza nokumeka sure that chiita oversight hurumende kuti make sure that they don't do zvinhu zviringe zviri a bit wiki.